Bible yuswa chikoka vano jizunor waza kuti paita tsaona kwabva kuita imwe kukariba mwezi wapera iyo yakaura ya vanhu vana ikakuvadza vamwe makumi maviri.
Zvapaita road traffic accident yemabhazi maviri ezuko, rimwe ranga richienda direction yeHarare, imwe yanga ichienda direction yeChinoi. Saka zvaitikira panonzi paBoots, paita head on collision. So far pane wanoenda kuHarare and then pane vamwe vari kugadzira kuti vaende kuHarare, total maybe of 4 or 5 vari kuwana kuenda kuHarare, but vamwe vese vaitwa treated pano paChinoi General Hospital nekuBankero District Hospital as well.
Muriko vakurudzira vatyairi vemabhazi kuti vafambe zvishoma, vakatiwo vanenge vakatakurwa vanofanirwa kutsiura vatyairi kana vomhanyisa, sezvo zviri kunzi bhazi ranga richibva muChinoi ranga richimhanya zvakanyanya.
Saka isusu tangokurudzira kuti vatyairi vemadzimotya nemabhazi ngatiexercise haikosha, tichikurudzirana kunyange mapassengers kana vachiona kuti mutyairi ari kufamba nespidi isina kunaka, ngavaitowo vachivati aiwa dzikisai spidi yenyu, nekuti dzimwe dzenguva zvinenge zvida kutitsiurani mumabhazi umomo, nekuti tine urombo chaizvo nevashaikirwa nemhuri dzashaikirwa.
Kumhanya kwebhazi ranga richibva muChinoi kwataurwawo nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita uyo akuvara musoro munjodzi iyi.
Overtaker oona kuti kune oncoming ada kuona overtaker obvaita nga ada kupinda kuona kuti hasi kupfana ndopavati overtaker ndimbiri aenda nako kune mabhazi richitobva uku takatonangana direct ndo trauma yandinayo izvozvo. Zvekuti kunoerana kwataita ndatinoona kuti hapana kana isusu vedu ndiyaenda kulengi risiri rake.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudzawo Studio 7 kuti vari kuongorora nezvenjodzi yekuChinoi iyi, vatyairi vose vasvira panzvimbo nemumwe munhu mumwe chete uye mumwe asvira kuchipatara cheChinoi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.